Mangwanana kana kava tereri nguva dzapa 6. Tinosangana zvakare mangwanana nhasi uri musi wechina gunyana 6 2018. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti nezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kuna munhu akakodzero tisina kukodzera zvokuti kana wavhota haoni zvazvinoreva kana zvazviti kusiyana. Ndoni yati kuti ngatigadzirise iyoyo pakutaurirana.
Mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda voita musangano navaJohny Carson vekuAmerica vachipikisa zviri kutaurwa neMDC Alliance panyaya yesarudzo. CZI yoita musangano nemakambani anogadzira zvinhu apo mitengo yoramba ichiita chamuramba murum.
100 yeweekend futi zvakare tikutarisira kupedza constructor pipe yemvura kuchaendesa mvura kumabvuza. 100 yeweekend iyoyo ndikutarisira zvakare kurisivha nekutanga kugadzirisa matambudziko ekwavavesau.
Tine hurukuro nameya mutsva weHarare vaHerbert Gomba. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova gurukota rezvekudyidzana nenyika dzemuAfrica muhurumende yeAmerica yaitungamirwa navaBarack Obama kana kuti US Assistant Secretary of State for African Affairs Ambassador Johny Carson vari muZimbabwe pamwe nechikwata chemasangano maviri emuAmerica anoti reInternational Republican Institute nere National Democratic Party. Masangano aya akabatana muZimbabwe kuti aongorore sarudzo dzemuna chikunguru. Iko zvino vaCarson nevamwe vavo vari munyika kuti vapete ongororo yavo yesarudzo idzi uye vari kutarisirwa kuzoburitsa gwaro rezvavakaona nezvavanofunga kuti zvinoda kuitwa. Nezuro vakaita musangano nemutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda uye vachasanganawo nevamwe vanopikisa nemasangano akazvimirira. VaMudenda vakaudza chikwata ichi kuti mapato anopikisa haana kunza kudare reparamende zvavaida kuti zviitwe kuvandudza mitemo yesarudzo. Izvi zvinopesana zvachose nezviri kutaurwa nevanopikisa nemasangano akazvimirira oga ayo anoti vagara vachitaura kuti mitemo yesarudzo inoda kuvandudzwa kwemakore akawanda. VaMudenda vachitaura neHerald vanotivo havasi kufara kuti America yakaramba kubvisa zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende vari kupomerwa mhosva yekutonga nedemo. Kunyange hazvo vanopikisa vari kuti vari kusungwa uye mauto achinzi akapfuura vanhu vatanhatu mwedzi wapera. VaMudenda vanoti hurumende yavamunangagwa iri kuremekedza kodzero dzevanhu. Masangano AIRI neNDI akaburitsawo gwaro ravo rekutanga vachikurudzira kuti Zimbabwe idzike mitemo inounza utongo hwejekerere kana ichida budiriro. Iko zvino vari kukurudzira kubatana nekuvandudzwa kwemitemo yesarudzo. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti mitemo yesarudzo inofanira kuvandudzwa kuti munyika musarambe muchiita mutauro.
Pane kusanzwisisana maererano nemafambiro azvakaita. Saka hatiti kuramba tine gakava iroro nekuti kwataa kuda kuenda vanhu ngavachionesana kuti kana taita gakava iri tobuda sei mugakava, kana taita dambudziko rakadai tobuda mudambudziko iri sei. Isu maonero yedu ndeyekuti kuti tibude mudambudziko tinofanira kutaurirana nenyaya yekuti kana pakaitika zvakaitika zvakaitika sei, tochimirirana tofamba mberi nechokwadi togadzirisa nyaya dzesarudzo kuti hadzisafanirze kuzoita mangange akadai. Vana zeki vanopira sarudzo toputsa mabhodha akadaro, tova nezeki ine ruchiremerera ine vanhu vane ruremekedzo kubva kuruzhinji rwevanhu. Nekuti zeki iri paya yakaratidza kuti ine maburi pamabatiro ayo, yakaratidza kuti ine mateya pamafambiro ayo, yakaratidza kuti aiwa isefa inovinza yekuti haigone kutigirwa mvura kana kutakurirwa mvura yenyika. Saka izvozvo zvinoita kuti tisandure zvinhu kuvheki, tosandura zvinhu pamafambiro esarudzo kuitira munhu aone kukodzera kwokuvhota, nekuti hakuna munhu anoda kodzero dzisina kukodzera zvokuti kana wavhota haoni zvazvinoreva kana zvazviite musiyano. Ndonyaya yati kuti ngatigadzirise iyoyo pakutaurirana, tisazoona zvevanhu vachirohwa, tisazoona vanhu vachimbunyikidzwa sezvatakaona mumaruwa kuti munhu anonzi iwe agone kuvhota unofanira kumanikidzwa, munhu anonzi sabhuku uya nevanhu vako kuita kunge mombe dziri kupinda mudhibhi. Izvozvo kurakidza kuti vanhu vachiri kubatwa chibharo mumaruwa.
Vamwe vari kuti mutongo weConcord vachamisa ndo vakapedza nyaya iyi, tichitarisa nyaya dzezvemutemo kuenda kwenyu kuAfrican Commission on Peoples and Human Rights kungopedzera henyu hoko padehwe retsindi.
Harisi dehwe retsindi, hakuna dehwe retsindi kuAfrica kwamuri kutaura. Kune matehwe emhembwe, saka tiri kunoziya mhembwe yedu kuAfrica, nekuti taona kuti apa kukangendeu kurima kwandikona. Nyaya yekuti tikange nyaya zvine mutsindo paConcord haina kufamba zvakanaka. Zviri pachena, tine kodzero dzekutaura kazvina kufamba zvakanaka, tinotsvaga zvimwe zviri pamutemo kuti zvinhu zvinopenengurwa zvanga zvisina kunge zvapenengurwa. Zvisina kutsokonyorwa matsokonyerwo akanaka zviende kunotsokonyorwa. Ndosaka mutora zvisina kufururwa mafururwa azvinofanira kuitwa zvifururwe pachena. Ndosaka taakuenda kuAfrica nekuti ndokwa mutongi gava maenzanisi vatete vedu Africa vanogadzira nyaya kana dzatadza kugadzirwa mumba medu, nekuti aita kuti pamwe zvigadzirwe medu asi taona maitikiro azvo haasi kufamba zvakanaka. Panenge pane kurira kwengoma ichiti pangu pangu, uye kana kurira kwengoma isiri kunyatsorohwa chaizvo chaizvo, zvekuti tinonyatsokuona kuti ingoma yeruzhinji yangoma ine divi rimwe chete. Saka izvozvo hatisi kupedza nguva padehwe reshindi baba, tine mukana wekuti zvinhu zvigadziriswe tibudise pachena zvimwe zvinhu zvisina kunge zvabuda pachena. Anoda kuti papa nekumbunyikidzana kunenge kwakati wandei.
Magweta ezanup f ari kuti vanoda mari inosvika mamiriyoni matatu, ava ndo mari yacho here iyi pamutemo?
Hazvisi pamutemo, asi kuti munoziva vanhu vanofambiswa kana kuti vanosundwa nemafuta eruvengo, vanhu vanosundwa nemweya weruvengo vanogoda kukaurisa. Unoziva kana uchiroya unogona kuda unosvika unoroya muticha kungoti ngauome even chisina usina chaunowana, kungoruma chechinhu chausingazivi. Ndo zvinoita nyoka chaisingazi chai nongoro kuti go. Ndo zvandiri kuona zviri kuitika pani. Nezanup f vanofunga kuti vari kukaurisa chamisa, asi nyaya haisi yachamisa. Nyaya ndeyenyika. Tototaura kuti vezanu vacho vadyewo vachiguta, vezanu vacho vave nemari muhomwe, vezanu vacho vave nemabasa, vezanu vacho vave neupenyu hwakanaka nemvura yakachena, vezanu vacho vave nemigwagwa inoonekera, vezanu vacho vave nenyika ine chiremerera yatinodada nayo tese, kuti nenyika iri kufamba zvakanaka. Inyaya haisi yebatwe, asi unoona kuti vamwe vanoandira ngei mhosva, vamwe vaititakura kofini reguva rachamisa kuti takuona chamisa wapinda mukofini. Haisi nyaya yechamisa. Saka tingatozivindicho kuti kana vari kudaro ivo ndo vakatakura makofini makuru epfungwa dzavo dzavakatakura, zvokuti havazive kuti anoda kuvadzikinura ndiye anofanira kunge achitotariswa. Isi toda kuvadzikinura ivo vari kuti muri kutinetsa pano. Ndo zvinoita kana uchisundwa neshavi risina kunaka. Ukapuwa bhutsu usina kana manyatera unoti anondiremera, nokuti zvako ndinokuda kungogara une nhamo.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vari parunare muHarare. Sangano reConfederation of Zimbabwe Industries kana kuti CZI nezuro rakaita musangano nevakuru vemakambani akasiyana-siyana kusanganisira vanogadzira simendi kuti vazeye nyaya yekushomeka uye kudhura kwayo nezvimwewo zvinhu. Mutungamiri weCZI vaSveland Jabangwe vanoti vemakambani vari kuedza kugadzirisa zviri kunetsa vachishanda neReserve Bank of Zimbabwe kuti vawane mari yekutenga zvinhu. Zviri kunetsa zvinosanganisira mafuta ekufambisa dzimotokari, simende nezvimwe zvekudya kusanganisira chingwa chinonzi chinogonawo kutanga kunetsa zvakanyanya. Asi sachigaro weGrain Millers Association vatafadzwa musarara vaudza Studio 7 kuti vachazotaura nezvenyaya yekushomeka kwegorosi svondo rinouya, apo vachaita musangano nevatori venhau. Vanhu vakawanda vataura neStudio 7 vari kuchema-chema nekukwira kwemitengo yezvinhu, uye munyori mukuru weZCT Yuva Jafet Moyo vakatotiwo vashandi vanofanira kuwedzerwa mari nezvikamu 50 kubva muzana kuti vakwanise kurarama. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuyambira hurumende kuti ikaramba ichishandisa mari zvisizvo uye kuwanza zvikwereti zvichanetsa kugadzirisa nyaya dzezveupfumi. Mukuzeya nyaya iyi, Tabata Vajabangwe.
Kwaku kusangana kune vesimende nevemabasicommodities asi chinhu nevesimende vakachingopawo update kuti zvakamira sei kunzi sezvo pachionekwa kuti semende yakashota on the market pamusika paid up. Saka zviripo nezvekuti havo vakamboita achingati matechnical problems issues maprocess vavo makamba mairi makuru imwe yakanga ichigadzira kuti mishina yayo inyatsosevedza zvakanaka vachitiwo vozosumudzira ihindo kwazoitawo imwe problem kune imwewo zviri kuHarare. Saka zvakangoita kwechinguva chidiki hacho asi nekushandiswa kuita semende muzimbabwe zvakabva zvaita kuti paite yatingati shortage asi makambani aya ese zvino izvi ari kusevedza iye yatingati at full capacity. Saka tichitarisira kuti nematerials avakabudisa kuti supply yatingati yesemende ichadzokera payanga iri mutengo kubva kumakambani iwayo haina kukwidzwa.
Asi tinenge tatakuona uka vamwe muzvitoro mu vanenge vanga vakuwedzera mutengo zvakanyanya.
Yekuti zvinhu zvinonetsa munyika medu tine vamwe vatosijaira kuti vakuona chinhu chikaita kuti chaakuita chishoma anobva anotenga zvese obvaisa parudivi iye aakutengesa nekuti anenge aakutaimira kuti uku zvishoma zviri kubva nekuti chinhu chaaruziva kuti chinhu chaichinhu chikudiwa zvakanyanya nevanhu obva aakuisa mutengo wake ndo zvanga zvaakuitika ipapa. But haisiyo mitengo ichange yatiita sezvichange iripo nemasvondo ari kutevera aya makambani paacharamba achigadzira semende.
Saka vanhu vangatanga kuiona rini simende muzvitoro?
Tikatoti izvezvi nekuti makambani aya kungochito chinhu chokudikanwa zvakanyanyisa but makambani iwaya arisematauro avaita varikutosevedza yatingati maximum capacity. Saka tikutarisa kuti vamwe varikutoiwana izvozvi asi kuti izowanda sechinhu chokudikanwa nevakawanda sezvo vakawanda vari kuvaka ende zviri kuratidzawo kuti vanhu vari kuvaka sekuti kudiwa kwaio kuri pamusorosoro chaipo chaipo zvekuti makambani iwayo akangomira kwete nekuti vaitarisana kuti ane mafambiro avanoita vanyange vakamira mbichana vachigadzira mishina yavo iye aisemende yavakagadzira inenge iripo ichitengwa asi zvakazvitoitika ndezvekuti yese yavari kutogadzira ichingopera kugadzira chine irumba yatengwa irori iyo yobva yapera yobva yadienda.
Panga pachimbotaurwawo nyaya yekuti vari kudawo imwe mari kubva kureserve bank kuti vakwanise kugadzira mumwe mishina yavo yawanikwa here mari iyi zviri kufamba sei?
Izvozvo hazvo ivo vanotaura kuti ndozvaita kuti vamire pachitanho chino hongu nyaya yefoni karensi izvotesa ikutesengonetso makambani anowanda wanda asi pachinharo chino tinotarisira kuti pamwe kana vanofukwasa vanga vabatsika vabatsika nezvinhu zvavakatarisira but foni karensi ayo yagara iri kukuita seiri kutinesei but asi ivo vatasizvo zvaita kuti zvanyanyoita kuti semende ibhigire.
Tombotarisawo nyaya yezvimwewo zvinhu vaJabangwe, tiri kuona mitengo yezvinhu iri kukwira. Masanganawo here nevemabhizimisi vari kugadzira zvinhu avo?
Tine atingati maproducts atiri kusevedza pamwe nehurumende nevanogadzira. Saka maproducts iwaya ndo ari kupiwa sapoti nehurumende. Zvichita seizvizvi vanovagadzira zvakare vari kuti havasati vakwidza mitengo hongu mamwe achina angangomboita kunge angaadzikira but tiusedze pamwe chete nereserve bank iyo yaramba ichingovasapota. Saka maproducts iwayo tiri kuona magadziro acho varikuita se vari kusapotwa ende hatizozotarisira kuti chaitaji tichaita shortage.
Ndeapi makambani aya mukapa muenzaniso?
Zvigadzirwa ndo zvatingati zviya zvakaita semabeverage yedu ati unowa dzinga tomwa zvakaita sechingwa sekuivoyo nevatingati vanogadzira mikaka nevanogadzira masipoti zvemuno muzimbabwe.
Mutungamiri weCZI Vasfelan Jabangwe vari parunare muHarare. Meya mutsva weguta reHarare vaHerbert Gomba vanoti vagari vemuHarare vanofanira kutarisira maitiro ezvinhu matsva uye anovagutsa. Vagomba vanoti kanzuru yavo yakazvipira yakazvipa mazuva zana kuti ivandudze zvinhu muguta zvinosanganisira kuisa pombi itsva dzemvura, kugadzira migwagwa, kugadzirisa zvinonetsa kuHarare South uye kudzikisa mutengo wekuita basa rekanzuru. Chanonoka wandi weStudio 7 abata vagomba kuti tinzwe zvimwe zvavari kurongera guta reHarare.
Vanhu vemuHarare ngavatarisire kushanda kune simba kwekuchinja mamiriro akaita guta. Kubva izvozvo tichienda mberi nekutanga kwatakaita basa kusvika zuro. Nyaya iripo yechokwadi ndeyekuti guta ranga richidzikira mudzimwe nzvimbo dzakaita sekushayikwa kwemvura kuri kukonzerwa kwete nekuda kwekanzuro yeHarare, but nekuda kwekuti hurumende yakundikana kuvaka mamwe madhamu. Yakundikana kudaro iri kuvakazve mamwe maguta akatenderedza Harare achiwana mvura muHarare. Saka zviri kukonzera matambudziko ekushayikwa kwemvura, nekuti mvura pari zvino yakupuhwa Zvimba Rural District Council, iri kupuhwa Notoni, iri kupuhwa Chitungwiza, iri kupuhwa Ruwa, iri mvura imwe chete. Saka ikoko kune madevelopments anoitika kunzvimbo idzodzo asingakontrolwe nekanzuro yeHarare, kunotori nemakanzuro akowo ikoko.
Makatarisa kutambudzika kwakaita guta reHarare, muchazvigadzirisa sei kuti guta rifambire mberi?
Tatanga kuita mameetings akawanda ekugadzirisa gwara ratinoda kugadzirisa muguta. Gwara iri transformational plan yatinoda kuunza. Chinhu chekutanga chiri kuitika muguta ndechekuti migwagwa yemuguta yaparara, nemhaka yekuti inenge ichishayiwa maresources, inenge maresources anga achitorwa. Tine mari yakati ngaibude pachena iswe patebho apa tinge tichigadzira maguta, atinoti macapital projects fund anenge achiiswa apa. Saka munoona nguva shomanana ari kuteera, muchaona kuti mutown tichatanga nemucbd tichagadzira migwagwa yose yecbd pa100-day work plan yedu.
Nyaya yemvura iri kunetsa muHarare iyi muchaifambisa sei?
Tagadzira migwagwa yose yemucbd. That means kuti tichaisa tara idzva nekugadzira zvakanaka. Tichaitazvo zvakare pipe replacement program ine mari yatinotarisira kuti inenge ichisvika 180 million pamari agreements atakaita munguva yekugumisira yekanzuro yapfuura.
Meya Gomba, zvinhu zvese izvi zvaimbotadzwa kuitwa seiko?
Munofanira kuzivisa kuti guta iri kunyange ranga richiranwa nekanzuro yemdc, State Procurement Board ndiyo yanga ichibvumidza kutengwa kwezvinhu zvanga zvishandiswa muguta. Saka takadzokera pasi tikaongorora mazuva mashomanana iwaya kuti zvimwe zvezvinhu zviri kushandiswa hazvisizvo zvinofanira zvichishandiswa.
Mataura pamusoro pe100-day work plan yenyu, chii chamunoda kuita mumazuva zana iwayaya amazvitarira mega?
Tikutarisira isusu kuti pa100-day tinenge taane mvura yakati chenei, ndochinhu chekutanga. Chechipiri ndechekuti tinenge taane migwagwa inofambika, particularly mucbd medu, because tichatanga kuita focus yedu inenge iri yemucbd tichibuda tichiendawo. Pa100-day work plan futi zvakare tikutarisira kupedza constructa pipe yemvura ichaendesa mvura kumabhuku. Pa100-day work plan iyoyo ndiri kutarisira zvakare kurisivha nekutanga kugadzirisa matambudziko ekuHarare South. Pa100-day work plan yedu tiri kuzomutsiridza lighting system yedu, kumeka sure kuti malights yedu mutaoni abaka. Tazowirana nawo zvakare kuti pa100-day work plan yedu yatichaisa kumacouncil of approval, tiri kuti isusu tida kudzikisa macost emari dzekushandiswa musiti of Harare.
Avo vanga vari meya weHarare vaHerbert Gomba vachitaura vari muHarare makare naTanonoka Wande weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 4930, 7270 ne 9885 shortwave uye na 7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa che Live Talk na 8pm nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinote penyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4pm kusvika na 5pm. Musi wechishanu kubva na 4:45pm kusvika na 5:15pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzira yamane shamwari kuti dzitifarire.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muWashington DC vaRalph Chambati avo vari kugadzira magetsi emhando yemoto wezuva kana kuti solar energy vanoti zvakakosha zvikuru kuti munhu asimbirire mune chaanenge achiita kusvika chabudirira. VaChambati avo vanotungamira kambani yavo yeRC Renewables LLC vanoti vave nemakore anodarika gumi vachiita zvemhando yemoto wezuva izvi uye kushingirira kwavo kwavasvitsa pakuti vave imwe yemakambani ari kusimukira ari kuvimbika munharaunda yeWashington DC, Virginia neMaryland. Vanoti nekuda kwekubudirira kuri kuita kambani yavo vave kukwanisa kuwaniswa mabasa nekanzuro yeDC uye kudzidzisa mabasa vechidiki nevanenge vabva kumajeri vemuguta iri. Kambani yeRC Renewables inoisa magetsi emhando yemoto wezuva muzvikoro mudzimba pamwe nemumakambani. Jonga Kanembiri weStudio 7 abata vaChambati kuti tinzwisise nezvebasa ravo.
Mbunzonyo wakanaka chose. Basa ratiri kuita kuno kuti kugadzira magetsi tichishandisa zuva iro ratikapuwa naMwari. Charakanakira ndechekuti izvo hari gumi kujeka. Saka tiri kungoshandisawo science and technology kuti tikwanise kubata iro zuva ratokuuya kwarinoita kuriite magetsi kuti rigogona kushanda mudzimba umo mumaofisi sezvamataura. Asi iye zvino kunyanyisa tanangana ne yatinoti commercial kureva kuti takutarisa magetsi ekushandisa munharaunda dzakati kurei. Fanike tingati mudzimba tinengata kuti utaura dzimba dziri kana kuti 100 pane kuita 1-1.
Tinoona kuti makambani akawanda kana kuti vanhu vakawanda vari kuitawo zvekushandisa masimba ezuva izvozvi. Imi muri kukwanisa sei kunge muchizowana mabasa muri kuita aya tichionawo huwandu?
Hatina kutanga nhasi, taane nguva tichiita izvi. Ndofunga atova makore kana gumi tichiita basa iri. Saka tavanhu vakuzikamwa muindastri muno muAmerica kunyanyisa kuno kwatinogara kuno Washington DC, Virginia, Maryland, New Jersey, New York and Pennsylvania. Saka pane zvinhu zviviri, tine edu myself people vanoenda around vachitsvaga basa iroro. Kwozoitawo vamwe vatakaitira vatiri kuitira basa rakanaka vanoramba vachitidaidza, vanoramba vachitaurira hama neshamwari kuti kune vagoni vebasa uku.
Mune zvizvarwa zveZimbabwe here zvamunoshanda nazvo vaChambati mubasa iri?
Hongu, tine zvizvarwa zveZimbabwe, tine zvizvarwa zveMexico, tine zvizvarwa zvemuno muAmerica, tine zvizvarwa zvekuHonduras, Jamaica, saka takangosangana.
Kambani yenyu inonzani uye yakakura zvakadii?
Inonziyo RC Renewables, R, you know, for Ralph and C, for Chambati Renewables. Tingati kambani yedu iri small to medium, kana kuchitaura paukuru wayona.
Tinozwa vaChambati kuti mune chirongwa chamuri kuita chekuisa magetsi waya mudzimba nemuhofisi muchishanda nevana vanobva munzvimbo dzinoshaya kana kuti mumatunhu anogara vanhu vanoshaya muWashington DC. Mungatudzawo zvakamira sei?
Tane 3 years pa program kana kuti chirongwa ichochi. Zviri kuita ndezvekuti izvo muWashington DC kana uchida kuti uite basa imomo and rakawanda vanoda ivo sefederal kuti unge uchishanda ni vana zvemo zvizvarwa zvemo vanoti ma semi advantaged kana kuti tingati chiko ma returnees vanenge vakambosungwa vaya vachidzoka kupinda zvakare munyika kana kuti vanga vaya vaimboshandisa zvinodhaka vari kuedza kuti vachidzoka kuita zvakanaka nevamwe vana vanongonzi vari muinner city vangadai vari kungoregerwa vachitenderera tenderera vasina zvavari kuita tinokumikidzwa kuti tishande navo tinokumikidzwa kuti tivadzidzise basa iroriri kuitira kuti vasadzokere kunoita chii nomzvatunzva pakare
saka muri kuona vari kukwanisa here kuzoshanda nemi uye munee muchishanda navo kwenguva yakareba zvakadii
panyaya yenguva tinoita project to project kana tine project yatiri kuita saiye zvino tine 100 kW yatiri kuita saizvozvi saka tinotoshanda navo kusvika yapera and to take up maybe 2 weeks tinavo kushandika navo munhu munhu uye tinotongoshandisa njere kuti vanhu vatiri kuziva kwavari kubva background yavo yakamira sei saka pane kakuti kurera mukati mavona vamwe vazhinji vacho unotonzwa achitotaura zvina zvisandambosenza upenyu hwangu asi munhu anogona kunge ane kana makore 30
tichitarisawo ramangwana vachambati mune tarisiro here yekuti munge muchiitawo basa rimwe chete iroro kuzimbabwe
ichocho chishuwo
tinotenda Jonga navachambati iko zvino toenda kuna Michael Kariata achitipa nhau dzemitambo tombonzwa nhau dzemitambo
Manager weMawarriors waWellington Mpandare pamwe naChiremba wechikwata ichi vasomani mudariki vanoti mutambi uyu asina kugadzirira nevamwe nemhaka yokuvara achange ari munhandare nesondo apo Mawarriors ari kusangana neCongo Brazzaville Billiard uyo anokanda zvibodzwa pamadiro ari kudikanwa zvikuru mumutambo uyo Zimbabwe inofarira kukunda kuti varambe vane mukana wekuenda kuma Africa Cup of Nations. Vampandare vanotaurira mamiriro akaita zvinhu.
Kama ari kuenda, tikutarisira kuti patosvika pasondo pacho anenge arikafa akutamba. Tiri kuitika iko kuna madoctors varungu manager injury yake kuona kuti patinosvika pasondo anotamba. Tikutarisira atotamba nesondo yacho.
Vampandare vanoti chikwata cheMawarriors chiri kusimuka mangwana chichisvika muBrazzaville musi wemutambo kuitira kutiza kusabatwa zvakanaka kunoitwa zvikwata zvinenge zvashanya kune dzimwe nyika muAfrica
tichasimuka nechishanu nenguva dzinoita idzo na 1 o'clock takananga kuEthiopia kwatichasvika nguva dzemanheru kuma8 tobva tarara kuEthiopia tozosimuka nemusi wemugovera nenguva idzo dzekuma8 kuseni takananga ku Congo Brazzaville tozobako Congo tozosvika ku Congo Brazzaville na 11 o'clock kuseni kwacho.
Mutungamiri weZimbabwe Football Association vaPhilip Chiyangwa vakatorawo nguva yavo kusangana neMawarriors vachangobva kugadzwa senhengo yeparamende. VaChiyangwa vanoti hapana chimwe chavari kutarisira kunze kwekukunda.
Ndandauya kuzovaona nekuvapa mashoko ekuvasimbisa kuti onaika sevanhu vabva vachihwina kumashure kwese uku ngatiendeiwo kutonohwina nokuti maZimbabwe ngaanongofarira kuhwina havawanzofarira kurusa and since ndakapinda muhofisi as you know takakwanisa kunosvika uku kuAFCON tinokwanisa kutofanirwa kusvika kupi kuAFCON tonodzokera tako asi iko zvino tofanira kuti kana tikasvika tiende mberi you understand
VaChiyangwa vanoti mukamba makabatana vachiwedzera ivo kuti nyaya dzemari dzeMawarriors kana vakakunda dzakagadziriswa
hapana kana kombureni yamati manzwa handisi saka hapana problem hatina kumbobvira tine problem isu tikatavenda this time takuplana takufokasa tochengeta tumari tuyo tichishandisa madzimai nekuvarume zvese nekuma under 15 under 17
Zimbabwe inofarira kukunda kana kuita mangange kuCongo Brazzaville kuitira kuti irambe iine mukana wekubudirira kuenda kumafinal eAfrica Cup of Nations ayo achaitirwa kuCameroon muna chikumi gore rinouya. Pari zvino Mawarriors ndiwo ari pamusorosoro pemakundano aya nezvibodzwa asi vakaenzana pamapoints neDRC iyo ine mapoints matatu zvekare asi Mawarriors ari kutarisira kuti vacharamba vari pavari apa kunyange hazvo vasina vamwe vatambi vavo vane mbiri
tinotenda zvikuru Michael Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi toksiya mina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.